Dr. Munyeza avanove nengo ye Presidential Advisory Council ndivo vange vari munyarikani pachitiko chanhasi asi pange pave kuda kutanga musangano ndopasimuka vamwe vanhu vachita ruzha vachiti vange vachida mari yavo kubva kuna Dr. Munyeza.
Okay, so our apology, let's try to deal with the issue.
Mushure mechinguana, Dr. Munyeza vazobuda, mange muchiitirwa musangano, ndokubva vaenda, vasina kupa mashoko avo. Dr. Munyeza vaudza Studio 7 kuti havazive vanhu vavavhiringidza asi vakati hazvivatyise sezvo zviri zvinhu zvavange vachitarisira kubvira pavakatanga kutaura pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika munyika. Vatiwo vange vagara vatorumwa nzeve nevamwe kuti vange vasingazobvumidzwe kutaura nhasi.
Asi hazvindityisidzire kana kutya nazvo nekuti tine utongi hwapanduka hunodzvanyirira kutaura zviri pamadiro zviri pamurau. Vanhu vakasununguka, ndozvananichitaura ndozvandoziva kuti zvinogona kunga zvichinyongonya kana kurwadza. Chokwadi icho chinogona chichirwadza vamwe vanhu vanoziva kuti vane mhosva yekudzvanyirira.
Vati izvi ndozvinoitika kana kodzero dzevanhu dzisingaremekedzwe uye bumburo remutemo wenyika risingatevedzwe. Dr. Munyeza vati vacharamba vachitaura nezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzevanhu zvisinei nezvaitika nhasi.
Tichange chitaura nevesvondo vandotungamirira navo, the umbrella bodies emakereke, zvavakasimudzira ivo vakataura kuti pane kumbunyikidzwa kwebumbiro rezviratidza kuti tiri macitizens marights edu. Saka ndichazvitaura ikoko, ndichitaurawo nemamwe maplaces andofanira kunga ndichitaura. Anyway, pane inonguva zvatongova papo, vanhu vacho vanofanira kuziva vari kuzviziva kuti ndo.
Mumwe muzvina bhizimisi vaNigel Chanakira vashora zvaitika nhasi vachiti Zimbabwe haina kwainosvika kana vanhu vachirambidzwa kupa pfungwa dzavo pamusoro pezviri kuitika pamwe nematongerwe ari kuitwa nyika yavo.
Tinoonzwa isusu kuti kwauya vesecurity forces vauya vachivabvisa kuno, zvandirwadza. Asi ndinoti handiko kupera kwava Munyeza, nekuti pfungwa dzavo tinodzida. Tinoda kunzwa kunzi vari kunyanyofungisisei nezvazvo nenzvimbo dzavanonge vainadzo iko kwapresident ikoko. Vari kumbofungei? Ngative tinopa vanhu mukana kuti vange vaichiita sei vachikwanisa kuzvitaurira pachavo, nekuti nhasi ndatya kuti asi pane dzimwe pfungwa dzavainadzo dzanga dzichataurwa pano, nekuti tagara tichinzwa kazvavanotaura.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClarice Maduku vatiwo zvaitika nhasi zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vachiti chinangwa cheZimbabwe Institute for Strategic Thinking ndechekuti vana veZimbabwe vafunge zvakadzama pamwe nekuisa pfungwa dzavo pamwe chete kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Kusatara kwavaita nekuti vauya vachida kuvabvisa vanhu vaya tinoti vari intolerance, zvokuti chiumbwa ichi kana kuti platform iyi yakatageta vanhu vakadaro vane intolerance vasingakwanisi kuda kunzwa pfungwa dzevamwe, nekuti vanenge vane zvavanofungwa ndo zvinoitika. Hatidi kushorwa, hatidi kubvunzurudzwa, tinoti iyo pfungwa iyoyo haiendese nyika mberi.
VaMaduku vati kunyange hazvo paine mapato maviri anopikisana anoti ZANU PF neMDC Alliance, nhaurirano dzekupedza matambudziko eZimbabwe dzave kuda mapato ese vedzisvondo nemamwe masangano akasiyana siyana, vachiti izvi chete ndizvo zvinogona kupedza matambudziko akatarisana nenyika. Mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vaudza Studio 7 kuti bato ravo haritomboziva kuti vaMunyeza vange vane zvavanga vachifanira kuita nhasi. Vati hazvina kunaka kuti wese anenge asangana nedambudziko opomera bato ravo mosva, vachiti harisi basa reZANU PF kuvhara vanhu miromo.
Chandingangoda zvangu kuti vazive vanoita mabasa osivavo, naiye shingi Munyeza kana chiti ZANU PF yadaro ngaachizviziva kuti hatina polisi yekuvhara vanhu muromo. Dei tine polisi iyoyo kana nemi vanana vamangunje, naivo vose vanoita zvejournalism vangadai vasina chavachaita muupenyu.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zimbabwe Institute for Strategic Thinking yaparurwa nhasi inotungamirwa navatinashe muzamindo uye chinangwa chayo chikuru kupanga mazano kuhurumende mapato ezvematongerwo enyika nemasangano akazvimirira pamwe nekukurudzira nhaurirano pakati pemasangano aya kuitira kuti ashande pamwe mukusumudzira nyika. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudla.